Nyaya iyi yaiswa mumaokoma Justice Foroma we High Court. Saka takamirira kuti vatipe nguva. Chanonotsa nyaya iyi ndechekuti wekuma offices kwa Mugabe vanga vachiramba kugashira mapepa vachiti iwo mapepa anofanira kupiwa waMugabe iwo pachavo. Saka pazogadziriswa ipapo wakazopiwa matsamba mapepa iwayo. Saka takamirira kuti any time from now.
Vamangwana toya kwamuri munoti kudini zviri kutaurwa navamonzora izvi muchitaurawo segweta?
Ina ndichomboni dambudziko rezvanotaurwa navamonzora, to be honest. I think vaekta very well within their legal rights. Yokuti kana paitwa zvinhu zvavanofunga kuti zvakati cheyami mamirira akaita mamutemo wedu nebumbiro remutemo mukuru hazvisi kumira zvakadaro. Vanoenda, tinoenda kuna mutongi Gava kuti vanoriyananisa. Chakaipa chaipa chaipa hapana. Pfungwa dzavo hadzisenge dzisina kuipa kande zvekuti vanhu vavo varegister vavhote vese. As many people as possible. I don't see a problem with that at all.
Todzoka kwamuri vamonzora, vamwe vari kuti zvamaenda kumatare muchiti hamusi kufara nezviri kuitika, asi vanhu vemDC vanga variko kuHICC uko vachinyoresa kuvhota. Zvinenge zvichifamba sei?
Ini pachangu ndanga ndiriko. Chataendera isu seMDC, takadaidzwa kuti tinoona lonji yacho. Ndokubva taenda nokuti isu hatina kuti hatichataura nezeki. Hatina kuti isu hatisi kuda kuregister. Asi chaitika kuSheraton ndechekuti vashoma vanosanganisira President Mugabe nevana vavo nemudzimai wavo waregister kustate house. Vashoma vanhu vauya kuSheraton vanzi kana muine mapepa enyu chitoregister ipapo ipapo. Zvanga zvakanaka kuti tiregister ipapo tichitesta system yacho. Tanga tichida kuona kuti system iyi inoshanda sei. Taona kuti munhu panga pachitora munhu umwe neumwe anga achitora 30 minutes kuregister. Zvinoreva kuti kana tichida kuregister vanhu 7,500,000 vakataurwa vaya richava dambudziko hombe chaizvo izvo. Saka isu hatina kuti seMDC hatisi kuregister. Tati tiri kupokana nezvakataurwa navamugabe kuti voter registration inotanga nhasi. Nokuti voter registration chaiyo yemunhu wese muZimbabwe muno inotanga muna October mataka takabvumirana. Saka pari zvino wengu pane vashoma vanosvika 80 waregister muHarare muno. Asi kutaura kwatiri kuita uku ndoenda kusha kwavamangwana kwachivi uko. Vanhu vari kwadavira iko zvine zvavasi kuziva kuti vanoregistera kupi. Hakuna timu yezeki iriko. Wari kwamajangongole kwamadamombe kungundu kuya kuya nzvimbo dzekumasvigo dziya kumashawa kumhanda mapwe havasi kuziva kuti vanonorejestira kupi.
Vamangwana todzoka kwamuri tichitaura namai maKarau vanga vachitivo nhasi musi wa14 Gunyana kusvika musi wa15 ndira gore rinouya ingori nguva yatarwa chete yekuti vakwanise kunge vane gwaro idzva vachiti ivo vanopikisa nemamasangano akazvimirira ndivo vanga vachiti panofanira kuitwa proclamation iyoyo. Ndosaka vaita izvozvo, asi vakati kuti vanyorese vanhu vanongoda mwedzi miri kana kuti mwedzi miri nechidimbu. Saka vari kuti ivo iyi ingori nguva yekunyoresa vanhu vakamirira mishina kuti iuye vozotanga kuenda kune vanhu vese vese. Munoti kudini mashoko iwayo?
To be honest, I think kuti mukufunga kwangu ndofunga kuti zeki aifana kuti chinjei maikusikita zvino nekamukamu nayo zvakati tsauke michana. Pakuti kana vachiti vaproclaim, ndakaverenga mashoko amai maKarau, kana vachiti vakaproclamation, which is basically legally binding, vaita proclamation vozoti asi tichazoita outside the proclamation tozoita ticharegister until 12 days after the nomination court. Asisu tina madeta atawa, saka takama tarirei madeti wayo. Kana mazuwa yana atukita ili pilot, kana wachira na pilot program, yukutuwa hone kutu shunu famba say, wati okay, takuna umbo ita pilot program, takuna uregister 100,000 people, and see kuti system edi lukushande ere. I think that's all permissible, pamneke mchiti jirana a new project. But kurola zvinhu musiri redi sometimes zvinoitisa unnecessary suspicion. Handifunga kuti pane chakaipa chavari kuita vanhu vezeki. Asi tinoziva kuti mapato anopikisana nehurumende or nezanu PF, mapato ane yatinoti paranoia, vanotya zvakuru zvikuru. Vane kundengendeka kwavanoita kwakasiyana stere. Saka kuti zvisa kuti vagare pfungwa dzavo dzakapomedzeka. Vasavhunduka maningi sekuvhunduka kwavanogara vachiita uku kwavari kutoita izvi nezvi. Zvinongobatsirawo kuti chii? vanhu vataurirana vachiita zvinhu pachena napajekerere zvinobatsira nekuti hatidi vanhu vanoziva zviwa nekuzokuziwa kwavachaita vanhu ava vozoti kwanzi takabirigwa
vamonzora hanzi munoita muchikutyu kana sarudzo dzasvika pedyo kudai
hatisi kupikisa nokuti tinotya tiri kupikisa nokuti zvinhu zvaitwa navamugabe zviri rong sekutaura kwavaita zvinodiwa kunge zviripo zvacho hazvipo somuenzaniso ini nhasi ndaregista asi zita rangu nezvinhu zvangu zvatorwa zviri kuendeswepi kana sevha yacho inofanira kuchengeterwa information iyoyo isati yavapo zviri kuenda kusevha yenikuvhu here kana kuti yecio here kana kuti yepolisi here kana yekumba kwavamugabe here mibvunzo inenge ine vanhu iyoyo president Tsvangirai kana kuti president Mugabe ahwina tiri kuda zviri fair
vamangwana petai chirongwa chedu
hapana chakatomboipa pane zvavari kutaura apa dambudziko haro ratinongoziva nderekuti opposition inoti haifaniri kuruza ikangoruza chete vabirigwa.